News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 12, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda, o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi, nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 332 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevaviri vaine chirwere ichi nezuro. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi gumi vari muHarare, kuchiti mumwe chete ari mudunhu reMidlands uye mumwe chete zvakare ari kudunhu reMasvingo. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi mashanu nemumwe, vashaya vachiri vana, izvo zvinosiya uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCovid-19 vari pamazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277. Vazhinji vevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vakadzoka kumusha kubva kuSouth Africa vari munzvimbo dziri kuchengeterwa vakabva kunze kwenyika kana kuti maquarantine center, izvo zvava kuita kuti vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakawanda vakurudzire hurumende kuti ione kuti vanhu ava vachengetedzwa here, sezvo vamwe vari kunzi vanogona kunge vari kuzobata chirwere cheCovid-19 ichi kanawo zvimwe zvirwere vave munzvimbo idzi. Pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hunonzi neJohns Hopkins Hospital yekuAmerica hwadarika mamiriyoni manomwe ane mazana mashanu ezviuru kana kuti 7.5 million. Vabatwa nechirwere ichi uye vafa vave kudarika zviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri kana kuti 422,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi, avo vave kudarika mamiriyoni maviri, vafa vachida kusvika kuzviuru zana negumi nezvina kana kuti 114,000. Sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Swanda, vanoti vanhu vari kubva kuSouth Africa vanoita sekunge ndoo chete vari kubatwa neCovid-19 nezvikonzero zvokuti vari kukwanisa kuvhenekwa chirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa kana kuti maquarantine center. Dr. Swanda vanokurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevanhu vari kuongororwa pazuva kuitira kuti zvinge zvichibatsirawo mukuona kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere ichi kwete vari maquarantine center chete. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vanhu vanobva kuno kuSouth Africa zviri kuoneka kunge ndivo vakawanda, o vanobva kunze kwenyika ndivo vakawanda vane chirwere ichi, nenyaya yekuti ndivo vanhu vanotestiwa chaizvo kuti vacheke kuti vane chirwere. Kutestwa zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu, vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly, vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe. Zvatakambotaura kare kuti kutestwa kuri kuitwa vanhu, vanhu vari kutestwa havasi kungotestwa vanhu randomly, vanhu vese zvakare. Ndinotofunga kuti tine vanhu vakawanda chaizvo muZimbabwe vane chirwere cheCovid, asi namuzi ndoto vasati wa test wa ndoza kufunga zizi saka juu wanu kumbi wanuarugua ni chumba wanuarukufa kunze asi tunafunga utineva kawanda because wanono mwenda chedi kana wakuruwara uye tunafunga utu wanono tusha ikajaigo basi na kuenda kupi kuno testo because wanono kufunga utu ayo wawarku wano uruwarane shungo jurele nukutu wanono kwa karabati uruwarane ma underlying conditions o jurele jau asimu zuhurai wano yu COVID
tirunzo utu wano wa Geruma Quarantine Center wawarku unyonyo tazwane zwa kutamuna kugazika na shakanaka imi wose sanga no munoti
yee kugara kwa wano ma quarantine centers itakato inzo kutanga vakari cha hizo kuti one hakuna chikavu wana wakusha aje kujia uyezwe ma conditions acho asu kunyanzo famirana ni ma conditions angachi kumbirwa e lockdown angachi taurwa ni kuti chikavu cha hizo cha chino tosha ikwa saka tinuona kuti njumbo zaka wanda ziruku quarantine wano inzu wimbo kuti azina kunyanzo gazirirwa kuti wano vasa adirirana iwo utachuana uwe COVID nekudaro tunofunga kuti icho kwa kuti pane wano wano wana chowere ichi kupamunzu mba hizo sita wano kara ni kuti ni wano wano shanda mima quarantine center watizi uguti iwo sezo wachisanga ni wano wakangu wanda wanda kudai wano kara wachitest kwa sehi
kuhu wando ya wano waruku uongororu wa pazua mwuriku uguzika na were na u
ndiyo zwa nambo taura pa kutanga kuti iso nisho tuta wano kuti pa 1000 kuti wano yoyo ungato shamsika kuna kuti more than 50% wano kuta wano waruku fakunze kwe nyika inye kuti wano yese wano pinda mnika wano kundu ngatiba testi asika natika tarisa wano waruku nyika chao waruku test kwa tukuna otima numbers avo arimashu mashikuru uye numbers wano waruku nze wane utiacho wana wee coronavirus hii mu Afrika chuna kuti indi kisa akusi kuti chiwele ajipu kana kuti utiacho wana upo asinye kuti urumende zaka wanda zisikugona kutesta wano uye chukunzwa kuti urumeza kwa wanda zirugu wana marina rubatio kukuti ziite ma test asa zisikutunda resolution summary kuti zika zisizunu zinu kana kutuwa ite zine corruption mkati saka chukuto nyuta zisikutikana ni nyaya ilu kuto itika kuti wano wano kutesto so kwa wana ere
Avanga varisashi garo esangano re African Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Suwanda wari parunare ku South Africa ne Studio 7
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pa masaisai e satellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave ne masaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa pa Intelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Vanochengetedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi varambidza Studio 7 kutora nhau apo mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanga vachiparura urongwa hwemabhazi eZupco anoenda kumaruwa. Urongwa uhu waitirwa pachino University of Technology. Studio 7 yanga ine vamwe vatore venhau vanosvika gumi nevana varambiswa kupinda kuti vatore nhau. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanonzi vaudza vatore venhau ava kuti pane zviri kugadziriswa kuitira kuti vabvumidzwe kupinda kunotora nhau. Asi hapana chaitika zvekuti vatore venhau vanosvika gumi nevaviri ava vapedzisira vadzokera kudzimba dzavo. Asi vatori venhau vemakambani ari pasi pehurumende vabvumidzwa kupinda. Studio 7 yaedza kubata vamangwana panharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo, asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi sachigaro veZimbabwe National Editors Forum vanjabulo Ncube vashora zvikuru zvaitika izvi zvekurambidza vatori venhau kuita basa ravo. Dari ripamusoro nhasi ranzwa chikumbiro cheMDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa naMuzvare Tokuzani Kupe chibviswe pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House panguva iyo mapurisa nemasoja aramba kuti aive nechekuita pakatorwa muzinda uyu nechikwata chaMuzvare Kupe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
vachisvitsa chikumbiro ichikudare rimwe remagweta MDC Alliance vaAlec Mchade hama vati vane chibvumirano nevaridzi vemuzinda uyu kuti vange vachiushandisa uye vasvitsa affidavit rava Ian Makone avo vati mugwaro iri mudhuri uyu uri maoko eMDC Alliance vamuchade hama vati nekudaro chikwata chamuzvare kupe chinofanira kuti chibve pamudhuri uyu izvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda navamuchade hama panyaya iyi vachauswa ramba
apana asingazive kuti anofanira kunge ari paharvest house ndiani MDC Alliance inotungamirwa navachamisa inozikanwa ndo yanga iri paharvest house ndo yakabata harvest house zvozikanwa zvakare nenyika yose vakazoona wani paonline pasocial media vakaona wani mapurisa nemasoja nemayouth vari paharvest house musi wa 4 June isi hatizive zvedu kuti mapurisa kana kuti masoja vaiite ipapo asi chatoziva ndiche kuti vegurupu rana kutokozani kupe nana monzora vakabreka vakapinda muharvest house usiku vakarova vakanga varipo vakavakanda panze vakaita take over zviri kungoonekwa nemunhu wese zvakaitika musi wezozikanwa haizi nyaya yatingataura muchivandi chatisingangozive chete ndechekuti masoja nemapurisa vaiite ipapo
asi gweta ramuzvare kupe valavhimo madhuku vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo vachiti muzinda uyu unofanira kuramba uri mumaoko amuzvare kupe sezvo varivo vane masimba sezvo chibvumirano chiripo chiri chibvumirano pakati peMDC yakasiyiwa namushakabvuva Morgan Tsvangirai inove iri kutungamirirwa namuzvare kupe zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vatungamire bato iri vamadhuku vatiwo MDC Alliance yauya kudare nemaoko akasviba mushure mekunge magweta eMDC Alliance asvitsa kudare magwaro anga achitsoropodza mutongo wesupreme court magwaro aya anga achiti dare resupreme court riri kudyidzana nezanu PF zvakaita kuti vachamisa vanza havana kusarudzwa zviri pachena vamadhuku vati mashoko aya haana kufanira saka MDC Alliance inofanira kugeza maoko ayo achene isati yauya kudare
Tanga richiti vauya kudara nemaoko akasviba nekuti vatinga vanyora pane dokumendi rapinda mumapepa emucourt havari kutukirira supreme court vachiti supreme court yakaisa COVID-19 judgment and then also supreme court iri kushandiswawo nesangano rezano PF kuita zvinhu zviri kukanganisira MDC Alliance saka tanga richiti aiwo izvozvozvo kana vautanga kutuka supreme court kuvanodei kuhigh court ndonye yatanga takutaura saka tiri kuna judge iyo kana wakuita kuti uri kumbovateerera for nhasi wakunge uri kubatsirana navo kuti vatuke chi supreme court saka judge anofanira kumbovati imbodzokai mozouya mageza maoko enyuwo
magweta anga akamirira masoja nemapurisa arambawo mashoko ekuti vechidiki vakatora muzinda uyu kuuyisa mumaoko amuzvare kupe vakaita izvi vachishanda nemasoja nemapurisa magweta aya ati masoja nemapurisa haana zvaakaita musi uyu achiti masoja nemapurisa aingovewo mudhorobha achichengetedza runyararo maererano nezvakadzikwa nemutungamiriri wenyika pakuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 magweta aya atiwo mapurisa nemasoja haana nechekuita nekunetsana kuri mubato reMDC mutongi wedare vaDavid Mangota vati vachatora mutongo muzuva ravasina kutara zvichakadai vamangota vati vachaenderera mberi mangwana nekunzwa chikumbiro chevashandi veMDC Alliance avo vakaenda kudare vachiti vanoda kuti vanhu vakatora muzinda weMDC uyu vabve pamuzinda uyu kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avo izvinotevera kuziviswa kwaitwa dare negweta revashandi ava vaChris Mike kuti vanga vasati vawana nguva yekuverenga magwaro ekupikisa chikumbiro ichi abva kumagweta amuzvare kupe kunetsana muMDC kwakatanga mushure mekunge dare resupreme court ratura mutongo wekuti muzvare kupe vafanotungamira bato reMDC yavatsvangirai pakamirirwa kuitwa congress yechimbi chimbi kutsvaga achatsiva mushakabvu izvi zvakaita kuti vamwe vakaita sava Elias Mudzuri vaMorgan Komichi navaDouglas Monzora vabvume kutevedzera mutongo uyu vamwe vachiramba vachiti MDC Alliance ratove bato rakazvimirira uye bato iri rakatoita Congress yaro kwakasarudzwa vachamisa kuti vatongamire bato iri. Muzinda we MDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatendai biti na va Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mekunetsana nevaive mutungamiriri webato vaMorgan Tsvangirai. Vabiti na vaMangoma vanonzi vakaenda nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato zvemumatunhu zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLiphonic Enterprises iyo yaive navabiti vaMangoma navaFortune Gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani yeHarvest House Private Limited vakuru vayo vari vaIan Makone vaJameson Timber naReverend Tim Neil panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Mumwe murume anoita nyambo dzake dzaanobudisa paYouTube ari kufarirwa zvikuru nevanhu vakawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kundisi kwamuri ndikaona matisa papa mukaisa China papa mukaisa Russia mukati TV vamwe mukati tama kwinyu haibodo imi nesu nesu tiri papa vanhu vakanetsa vakomana vanouya ndakaona imi muchitoro vakomana vachipinda manditi itai godo hapana ugona unodeka hai regai ndikukurukotedzei ipapo uye ndakakuona izuru makabata dzaidhii ndikati munoziva Jehovha muri mutungamiri anoziva mutungamiri anoziva kuti pano pasi
uko kutaura kwaVictor Tinashe Mpofu anozivikanwa neremadunhu rirware kuti Doc Vikela achitevedzera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mune imwe yemavhidhiyo ake anonzi Mukuru ayo ari kubudisa paYouTube. Doc Vikela akaita vhidhiyo iyi munguva pfupi yapfuura mushure mekunge America yabudisa mashoko ekuti inoverenga Zimbabwe pane dzimwe nyika dzainoona sedzinopikisana nayo. Vhidhiyo iyi nemamwe ane chitsama anoitwa naDoc Vikela achitevedzera vaMunangagwa ari kufarirwa nevanhu zvikuru. Mune imwe zvevhidhiyo Doc Vikela anotevedzera vaMunangagwa achitaura pamusoro pezvaZulian Karendo kakomana kakaita mukurumbira munyika mushure mekunge kabuda pavhidhiyo yakatenderera paWhatsApp kachiti kanoita nekudya mbambaira.
Hanzi pabva zinopamira renje handiti zvinhu zvitu vedu yakatisiya zvikatera pasikusan katai zvino zvine richabva kwanani tambona ndichatura nguva azvo ndichatura nguva kuda 40 years or so kuti agopinda pachikaro ichocho handiti kuna vamwe kavari pamberi kupfava mumukana handiti asi takamboona zvili iyuthi rakasimba iyuthi rinoziva charakamirira iyuthi rinoziva kusinoenda iyuthi rine pepusi.
Akatanga kuita zvenyambo aine makore makumi maviri nemaviri asi anoti zvekusetsa vanhu chinhu chakagara chiri maari.
Hakuna chikoro chandingati ndakaenda asi kuti ndakatongotanga ndokutanga kuonawo vamwe vakazviita vakafamba kare matsimba avo pavakafamba zvoro kuti panofambika.
Doc Vikela anoti vaMunangagwa munhu anogara achida kuita zvenyambo pakawanda pavanotaura uye semutungamiri wenyika vanoteererwa nevanhu vakawanda saka iye akaona zvichikodzera kuvatevedzera.
Pese pavanopa spichi yavo vanenge vakatotengera kusekesa vanhu nguva anoti rashkei mukuru asi vanomboposha voti pamwe pasingadi kusekesa vobva vasekesa saka zvakadaro izvozvo zvekuti zvakangotota ini kukana tikangozama kuti ndozvavatori tongozviita kana kutocreata echaracta yakangodaro handiti inoita izvizvo but iri karacta yayo tongoipawo zita rekuti vakuru vanhu votodi vanhu votoseka.
Doc Vikela anoti akatanga kuita nyambo dzekutevedzera vaMunangagwa kubva pakutanga kwegore rino. Anobvuma kuti vanhu vakawanda vane kutya panyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika kusanganisira kutaura kana kuita nyambo pamusoro padzo. Asi iye haana chaanoona chakaipa pakuita izvi.
Handioni ndichituka, handioni ndichinyomba, asi kuti kutevedzera nemo nemo kuti vanhu vari kumba pada vangada kuti vahwedere pamadhuze nomunhu akaita somutungamiri nyika sava kwanisi nokuti hofisi yava gere huru saka isusu savanhu vanogona kutevedzera nemunemu pakuita madrama kwedu takaona kuti kundika vatevedzera kuti vanhu vaseke
zvinorevei kuti Dr. Vikela anokwanisa kutevedzera vamunangagwa asina njodzi yaanosangana nayo Dr. Vikela anoti uyu mubvunzo unonetsa kupindura
zvinhu zvinosiyana inise munhu anosekesa vanhu andikureva nhema kuti nditi vakashota vakanaka vakashota vakanaka vanhu vari kuchema kuchema kwavanhu kune zvakunotoreva kune mutsindo weutongi hwava munangagwa neutongi hwava mugabe handiti asi inini somunhu anosekesa vanhu ndichiita basa rangu handisati ndasangana nekuhlihlidzirwa kwatakambosangana nako vamugabe varipo nava varipo kuna vamwe vatinosenza navo vakasangana nezvavakasangana nazvo zvinhu zvinotibvundutsawo asi hatingaregi zvekuti vanhu vanakigwe kupa vanhu kutila kwezheve nekuhla zvatisati taona
Dr. Vikela uyo ane mudzimai nevana vaviri anoti kuita zvenyambo ibasa rinotomuraramisa akawana mubayiro wekutanga muna 2015 muchikamu chenyambo weNational Arts Merit Award kana kuti NAMA ane kambani yake inonzi Simuka Comedy uye anoshanda nevamwe vechidiki vaanoona vane chipo vaari kudzidzisa basa iri
kungosekesa vanhu koga kuraramisi padakaungwaru kekuti kana tinge tabva paya pamberi pavanhu taaseri koko chii chatingaita tiri ikoko chekuti zvasekesa vanhu zvazviya zvichiva nepundutso zvichiunza mari zvichiunza zvokurya pai mumba so munoona kuti inini nditori nekambani inotodzidzisa vechidiki komedi inotopromota makomedi shows
panguva iyo veruzhinji munyika vari kuremerwa neupenyu nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana avakatarisana nawo Dr. Vikela ndomumwe wevanhu vari kubatsira kuunza mufaro muupenyu hwevamwe vanhu nekuda kwenyambo dzake ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Tarangu ndinoitwa Richmond Talent Mutle. Ndinogara mumusha weEast View muno muguta reHarare. Onero wangu maererano nechirwere cheCOVID-19 takafanira kuti titeedzere zvatinoudzwa nemadhokuta edu nevakuru vedu vezveutano zvakaita sekusenza masanitizer kugeza nguva nenguva kupfeka iwo mamask iwaya ende takafanira kumapfeka zvakanaka mamask acho nokuti izvi ndiri kuongorora vanhu vazhinji vari kuaisa pachirevhu instead yekuvhara mino saka tiri kuita sekuti tinotosha mapurisa pane kuti tishe kufane chirwere ichi saka ndinoona sekuti zvakafanira kuti tizviteedzere tisina unoti tisina mutongi kana mutariri uyezve ndandichifungidzira kuti maritenis ari kubva kunyika kunyanya yeSouth Africa achengetedzwe nemasecurity forces edu tisaite makeses ekuti they end up vakutiza mumaquarantine center mevari izvozvo zviri kuti padambudziko nokuti vanhu ivavo tinenge tisingazivi kuti tiri kuya tozogara navo mudzimba voti totapurirana zvirwere saka vanhu ivavo vanofanira kuchengetedzwa uye nzvimbo dzavari kuchengeterwa dzinofanira kunga dzakanaka ende vechitestwa from time to time vasina chirwere chacho vochengetedzwa vega vanacho chichengetedzwa vega nokuti ndiri kuona sekuti pavanogara vari mumaquarantine center ndomo vari kutapurirana chirwere umomo
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
munhau dzemitambo. Aimbotambira Black Mambas neSporting Lions Filimon Muchikakureva anoti Zimbabwe haisisina vatambi vanonyatso kugona mutambo wenhabvu kuitira kuti vakwezve vatsigiri venhabvu vakawanda kudzinhandare sezvaisiitika mumakore aitamba nhabvu. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Eze zvauya mushure mekunge mimwe mitambo yenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri venhabvu vanosvika kana zana chairo. Vanotungamira mutambo uyu vari kushushikana kuti sei vateveri vemutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma pamutambo wega wega. Asi Muchikakureva uyo akambotambira zvekare Dynamos anoti minduro iri pakuti nhabvu yemunyika muno haisisina shasha dzinotamba zvinonwisa mvura dzinodaidza vatsigiri vakawanda kumitambo yebhora.
Ndinoona kwaliti chaya panhabvu yemazuva ano hapachina, tichienzanisa nenguva yataitamba isu. Mazuva ano player kungotamba zvakanaka kwenguva pfupipfupi akutenda kuSouth Africa, Zambia kana Tanzania. Semuenzanisa mukomana aitambira Chicken Inn Football Club Live Augusto akatamba 14 games ndokugowesa 14 goals pamwedzi mitatu. Akatosiya akaenda kuSouth Africa. Saka ndikuona wese angotamba zviri nani chete akuenda kunze kuteera mari.
Muchikakureva anoti nhabvu yemazuva ano haifananidzwe neyekare nekuti yemazuva ano haichanakidza zvekuti vateveri vemutambo uyu vave kupedza nguva vachidya nzungu nekutaura nyaya apo vanenge vari munhandare.
Nhabvu yataitamba ndinoona iri kumberi zvakanyanya kune nhabvu yaakutambwa mazuva ano. Chikonzero mukada kutarisa chero magoals aakunwiswa mazuva ano pasizini imwe chete nenguva yataitamba musiyano wacho wakakurisa. Iye zvino mutambi anohwina award yetop goal scorer iye aine 14 goals sizini yose semuenzaniso. Asi magoals iyaya ainwiswa nemunhu mumwe chete pahalf season munguva yatakatamba. Kondo wakakurisa zvakanyanya.
Muchikakureva uyo anorairidza nhabvu pachikoro cheHartman House anoti pari kudiwa shanduko huru kuti nhabvu yemuno isimuke zvekare.
Hongu ndinoona paine musiyano uripo wakakurisa kunhabvu yaakutambwa mazuva ano nenhabvu yataitamba mazuva edu. Nauombe ndinofunga kuti dai vari kutungamirira nhabvu pari zvino vagona kudzosa Junior League yaiveko tichikura yatakakura tichitamba. Wodzosa zvagare reserve league yakanga iriko mazuva yayo yatakakura zvetichitamba. Ndinoona kuti vakaita izvi zvingagone kuita nhabvu yedu kuti nhabvu yari kutambwa nhasi igone kuchovhera zvishoma pane nhabvu yatakatamba mazuva edu. Nekuti munguva yatakakura isu munhu aikura kubva kumajuniors achikura dzamara asvike kumusoro. Zvino nhasi uno tinotonzwa kuti majuniors kana kuti inonzi reserve team haibvumidzwi kuti itambire munhandare inenge ichashandiswa nefirst team muzuva iroro.
Muchikakureva ndiye aive mutevedzeri wapasuva kubva muna 2012 kusvika 2014 ndokubatsira Dynamos kutora mikombe yeleague mitatu yakateverana. Pamazuva ake Muchikakureva akatamba nevatambi vakaita saMemory Mucherahowa, Desmond Maringwa, Makwinji Somapiri, Masimba Dinyero, Lloyd Mtasa napasuwa wacho. Muchikakureva uyo ane makore makumi mana nerimwe chete akaroora Pride Jambaya uyezve vane vana vasikana vaviri nokutenda nakupa kwashe nevakomana vaviri aita Ishe naAtipa Ishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvose zviri kuitika munyika. Zvongwa yedu yapera rikai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Dare repamusoro rinosendeka mutongo waro pachikumbiro che MDC Alliance chekuti chikwata chiri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe chibviswe pamuzinda webatwa iri weMorgan Tsvangirai House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 12 mhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million.
Ambone ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama freedoms, especially isikhathi le ama freedom of speech.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo, njalo abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula.
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yonaleyo kule ngoma okuthiwa Ngithethe Wena. Ngithethe Wena yiyo engayenzela i-video, yiyo eyayenza udumo sibili.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi owayengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uCharles Mahlaba Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selingamakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kubika abogatsha lwezempilakahle. Leli nani lengezwe ngabantu abalishumi lambili kwabahlolwe ngolwesine ntambama mhlangula 11 2020. Iningi labo kungabanye babantu abagcinwe endaweni zama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lumbiko uthi njalo asebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi, lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 56,746. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabadabuka emashingo ababili ukuze babe ngamashumi edlula amahlanu 51, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abafunyenwe belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7.6 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 424,716. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezine 3,865,742, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazwe nawezwekazi le Afrika asebebanjobe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,446, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,756, kwasinda inkulungwane phose ezilikhulu 97,068, kubika abenhlanganiso eye African Union.
O umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizavulwa kancane kancane ngonanzelelo olukhulu. Kodwa abazisebenzayo abagoqela abaphila ngokuthengisa kumele babhalise kuhulumende ukuze bavunyelwe ukuvula. Ukuvalwa kwelizwe kwamanje uthi kuzaqhubeka kukuzinga lesibili u-level 2 emizameni yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni abethu le kumabona kude namhlanje, uMnangagwa uxwayise uZulu ukubana aqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela, agoqela ukuvala amakhala lomlomo ngamamask emphakathini lokugeza izandla sikhathi sonke. Uthi abantu kumele baphume ezindlini kuphela nxa kulesidingo esiqinileyo. Wengeze ethi abamasonto sebevunyelwa ukukhonza, kodwa imibuthano yabo kumele ibe phansi kwabantu abangamashumi amahlanu. UMnangagwa uthe njalo abanikazi bezindlu sebevunyelwa ukuhlawulisa amaloja irent ebengabhadalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ubonge eleChina ngokuqhubeka liphathisa uZulu weZimbabwe ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kodwa akazange aluphathe udaba lokuchaphazwa kwemali kuhulumende yinkampani ebikwa ilobudlelwane lemuli yakhe eyeDrugs International. Udaba olutshiye abanye bekhuza umhlola, uMnangagwa uthe umkhuhlane lo kumele udlule ukuze abantu bakholise amalungelo abawaphiwa nguhulumende wakhe, aguqela ukukhuluma yiloba yini abakufunayo lokuvota kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi la, uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Amboni ukuthi umkhuhlane wecorona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama-freedoms, especially isikhathele ama-freedom of speech. Injalo futhi even i-freedom of movement. Yes, siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana, but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebetshaywa ukuthi baye emagrosa, bebetshaywa ukuthi bangene town, into zonke ezinjalo. Ungananzela from March up to now, kulabantu abaningi kakhulu abatshaywa ngamapolisa, kubulawayo kuphela I think abantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa, esilobela kulomuntu owabulawa ngamapolisa. Kulabantu abalinyaza kakhulu, abanye baqanyula izandla, abanye balimala betshaywa ngamapolisa. So lawo ma-freedoms uMnangagwa akhuluma ngawo, amboni ukuthi alani le-COVID, because ama-journalist abothwa i-COVID ikhona noma ingekho, abantu bayatshaywa i-COVID ikhona noma ingekho, amabhobandla aphikisayo ka-enjoy ama-freedoms la akhuluma yena uMnangagwa, i-COVID ingekho loba khona. So mbona ngani nje uhulumende weZimbabwe ekhokhelwa ngumiba uMnangagwa bazama ukusebenzisa i-COVID, bevala ngokuthi kule-COVID kodwa bencindezela amalungelo abantu. So ayisoze itshintshe lutho ukuphela kumbe ukuhlala kwe-COVID. Okudingakala eZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu.
Ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umndeni wakhe lenkampani ye-Drugs International, ukubona njani?
I think xa kufika entweni zeke ze corruption lezi, ubaba uMongameli kuzamele ekube lokuningi akwenzayo, ngoba kuyadanisa kakhulu ukuthi nxa kukhulunywa ngecorruption umntanakhe ebesekhanye ebalelwa khonapho ukuthi nguye owayezabhenefitha kakhulu entweni leyi ethenda leyi. So ukungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba uMnangagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa lesitha se-corruption lesi, kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume ngecorruption njalo eyilwise, ngoba sakwazi wadingena laphana embusweni wayenza i-anti-corruption commission, abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu nabantu ababalelwa ekweze-corruption. But isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa nabantu abangani baphikisana lohulumente. So I think kuyadanisa ukuthi uMongameli kazanye ebambe indaba ye drugs international le ngoba indaba esihluphe kakhulu ivile elidlulileyo abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi uhulumeni engenzanga lutho so njengomongameli welizwe ozimisele ukulwa le corruption besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo eyibeke egcekeni ukuthi uhulumeni wakhe kavumelani lakho lokho so kuyadanisa nje umuntu usale ele mbuzo emningi ukuthi yena wayesazi okunganani ngodaba lolu
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe njalo ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu limuzwe lapho exoxa ecingweni lontungamile inkomo we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Sokubhubhe umfana oleminyaka elishumi lantathu esibhedlela sempilo kobulawayo ngesihudo lamhlanje ngemva kokunatha amanzi abikwa ebengcolile elokishini leluveve njalo omunye oleminyaka elishumi lasithupha utshone uthangi ngesizathu esifanayo. Isiphathamandla salesi sibhedlela udokotela Xolani Ndlovu uthi sebelaphe abantu abangamashumi amabili lambili abagula ngenxa yesihudo abavele elokishini leluveve lelobhengula lapho uhlupho lolu obelubhahile phose okwenyanga edluleyo. Ikansile yakobulawayo ithi isahlolisisa lolu daba. Udokotela Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kusukela mhla ka 6 June ngomgqibelo sibe lenani labantu abalishumi lambili asebelaliswe lapha esibhedlela sempilo Central Hospital lelo mkhuhlane wohudo. Ebantwini labo bekukhona labangabantwana. Kuzofika namuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili omunye oleminyaka elishumi lantathu omunye oleminyaka elishumi lasithupha.
Nxa selithole ulwazi olunje kuyini elikwenzayo?
Uma sithola ulwazi olunje siyazisa abezempilakahle zeBulawayo City Council i-City Health Department ukuze labo benze uphenyo endaweni yakhona leyo eluveve batholisise ukuthi kahle kahle kungani kusiba nokumemetheka komkhuhlane wohudo kuleyo ndawo ukwenzela ukuthi uma kuyinto abakwanisa ukuthi bengenele ukuthi ukumemetheka komkhuhlane lowo umiswe beyenze khonokho. Umkhuhlane wohudo njengoba sisazi ikakhulu ungumkhuhlane ophathelane lezokuhlanzeka okufana lokuthi abantu kufanele begeze izandla bebilise amanzi ikakhulu ukhathesi abathola khona amanzi awesibhorane lanxa amanzi ayekhansili ethe aba lesikhathi engekho uma ebuya amanzi lawana akwazi ukuthi abuye engcolile kufanele ukuthi abiliswe amanzi lawana ukuze ahlanzeke.
Lo bekungudokotela Xolani Ndlovu isiphathamandla sesibhedlela sempilo ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Abagcini sihlalo bamakomiti edalele ephalamende bebethe kwaqa lamhlanje kobulawayo ehoteleni yeHoliday Inn lapho abakade becubungula okuchiyeneyo njalo umlawuli waleli dale Uwe kuthaza ukubana kuncediswe inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Joe Gabuza, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezamandla kagetsi, ochasisa ukubana kungani behlangene ehoteleni le kulokuthi baqhubele umhlangano enkundleni zebulenjini ukwenzela ukunqabela kumemetheka kwe-COVID-19.
Ikomiti ngayinye ngayinye siqalisa i-session ye-parliament siyafaka izi engathi ama-objectives ethu ukuthi sibe le-work plan ukuthi sihlose ukwenzani nge-session le e-parliament. So ama-objectives lana konke lama-activities konke sihlose ukwenza sesiyavala ihlandla le-session yokuqala sesiyivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama-chairperson senza ama-reports sitshele uZulu ukuthi umbesiperamente ukuthi hayi kulokhu esasihlose ukwenza sesifike lapha lalapha nalaphaya usilelayo yilokhu esifuza ukuthi sikukhangele ukuthi singakwenza njani nge-next session. Yanti iyakhangela ukuthi kuyabe lama-bills eparlamenti, ama-bills ekomiti la angene njani lwahluze njani ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumente usebenza njani kuma-ministries konke lokhu yike sikuripotayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane ehoteleni njengoba sibona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus, kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa i-session ye-parliament siyabuthana njengama-chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC, i-Liaison and Coordination Committee. Uyi-committee ihlanganiso yama-chairpersons asibantu abaningi, ama-chairpersons zonke le-staff se-parliament asidluli kuwo-20. So lapho esihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke okutino singaspread umkhuhlane loyo okhona we-corona. Sihlezi gatshana lagatshana nxa zingena yonke la ma-mike ayasanitayizwa, ungakakhulumi uyasanitayizwa izandla, konke siyakunanzelela konke khonoko. So amboni ukuthi into engasihlupha kangako ngoba siyalandele zonke izinqumo lezifiso Minister of Health, the World Health Organization, yokuvikela umkhuhlane wona. So imali ye singathi besiya but besiya save imali kodwa vele yinhlangano esihlala sisenza ngoba okunye ama-reports awungeke wenza over the phone, kufanele lihlangane likhulumisane linike iripoti abantu beyi-criticize bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangele ukuthi esiwenzileyo ku-last session sikufeze njani.
Lo bekungumnumzana Joe Gabuza, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngamandla kagetsi, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwenzakala kwezombusazwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegciwane le-coronavirus. Abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, bamiswe emthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa bahlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukubana ngama-CIO. Betheswe njalo icala lokumemethekisa amanga bengcolisa uhulumende. Abathathu laba bathi bathunjwa batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokocansi. Abachuchisi balile ukubana abathathu laba bakhululwe ngenhlawulo yesibambiso sebheya. Kodwa igqweta labo umnumzana Alec Mchadehama usisolile lesi sinqumo isithi uhulumende uhlukuluza abathathu laba. Sisiya emoyeni udaba lolu belusaqhubeka emthethwandaba. Iqembu lomdlalo wenguqu ele Habane Pirates libuthanise uncedo lwemali yokuthengela asebegugile ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe emakhaya bengavunyelwa ukuhamba-hamba phansi kwezikondiso ze-lockdown emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umfundisi uJed Masimoyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwe asebegugile abasendaweni yehabane esigodini, njalo ukuthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle, ukudla kakukho, kakutholakali, kunzima ebantwini bonke. Saqoqana sisebenzisana leqembu, iqembu lethu iyabane football club. Sasesithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali, kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana
abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu, uFranklin Sibanda, uSneyiwe Ncube, uSingatsho Mpofu, uNtombi Futhi Thusi, uQueen Thami, uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda. Iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2, njalo nyakenye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy, okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane le-corona, iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli ze-Central Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu le-Dainderi, lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Hello, was a Friday liviki silomculi oyengumdlali omkhulu womdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uCharles Mahlaba Banda. UCharles owadlalela amaqembu enguqu ambalwa agoqela ele Chicken Inn FC, khathesi usengumculi womdumo weAfro Jazz le Afro Pop ekoBulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Swanda weStudio 7.
Bamazi ngokuthi uMtakasema Mahlaba Banda owayecula umdumo wecathamiya leqembu lakhe lodumo elesinduza boys. UCharles ekhabele ezenguqu egangeni walandela indlela kayise.
Mina ngafunda eNkanyezi Primary School, secondary level ngafunda eSkhulile High. So lapho engayenza khona ukuqeqesha kwami. Bengidlala ibhola, ngadlalela iRail Stars, Chicken Inn, leQuellerton. Ukucula kubuye sokuyinto ekade sengitshelwa ngabantu ukuthi ngile talent. So mina ngangihlala ngiconcentrate ebhoreni.
UMahlaba ubengahlala ecula ingoma zabaculi abathiyeneyo nxa elabanye bakhe besemdlalweni wenguqu, okuyikho kwamqubaqumbayo ukuthi achiye ibhola lenyawo aqhubeke ngomsebenzi owathiwa nguyise.
Bengithanda ukungithatha ngihamba laye kumashows ngisiyambukela. So yikho owanginspire ukuthi lami ngifise ukuthi ngingene kwezomculo, like izingoma zaboJabu Khanyile, Busimhlongo, Dorothy Masuku. Yikho okwangenza ngagcina ngingena emculweni kakhulu. Ama projects ami ngisebenza lesunduza upcoming artist aku community fire SA UK okuthiwa yiSosa Xa. Then ngisebenze njalo lo Janet Wood use England live.
Okama namhlanje upheka elinye idlathi lakhe elitsha njalo ukhangelele ukuliphawulela uzulu ngokuya kwesikhathi. Lona ke lakuqala lahamba njani mfana kamahlaba?
Le album engayirelizayo okuthiwa ngundebe zami, album le engayenza ngo-2018 ile ngoma ezingu-10. Phakathi kwengoma khona kwe-album yona leyo kule ngoma okuthiwa ngikhethe wena. Ngikhethe wena ye engayenzela i-video, ye yayenza udumo sibili ebantwini abaningi, ikho lapho abantu abaningi abahle baqala khona ukunjani ukungisekela sebebona ngisenza lo mculo. Asonto nje ephonga ubuya lubizo endithathela emndenini.
Abalaleli bangaxhumana njani lawe? Ubatshele lokuthi bangawuthola njani umculo wakho?
Mina ngitholakala kuma social media, Facebook, Instagram, ngibuye ngitholakale la ku YouTube. Amanye ama social media platforms ngisawasebenza manje ukuthi imusic yami ingene khona lapho, kodwa phela lapho abangangithola khona inumber zami ngu 0775 941 200.
Abadala bathi udiwo lufuza imbiza. Usemahlaba Banda ngesiphiwa elaso sokucula wazizala kuleli jaka elicula kamnandi uCharles Mahlaba Banda. Uyabesilaye kuhlelo waza. Woza Friday mpela fike mnandi kini lonke. Igama lamu ngeza Jesus Banda lisale.
Mama, uthando lakho lubalulekile. Mama, ungikhulise emzimbeni balo mhlaba. Mama, thank you mama, ngomthalo owawuthwala ngisesemncane. Ngiyakukhumbula umshayiso wentandane kusekuseni ngovili. Awu bethe ngindothe mathothe dale dale hai bolo tandura ko uyimfundiso yakho ma uame utandura mama utandura mama yale ta utandura mama yale ta utandura mama yale ta.
ngeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela lamhlanje seli kumakhulu edlula amathathu 332 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kubika abogatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.6 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxides Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.